mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 12 Chikunguru July 2021. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe 59 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Chiitiko chakanaka chose chatinofunga kuti dai sadhaki iriyo yakatotungamirira pakutumira mauto kuti anoona kuti mhirizhonga iri muregion yeCabo Delgado yakwaniswa here kusapureswa kuti isarambe ichikura.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinotambira danho rakatorwa neRwanda rekutumira mauto chiuru chimwe chete kudunhu reCabo Delgado kuMozambique.
Isu sebato rinomirira magweta tichavhunzvera mafaira awo ese atinawo. Nyaya dzese dzatinenge takamboudzwa tinodzibudisa pachena kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti munhu uri kuda kuita mutongi uyu wakambomira sei, nhoroondo yake yakamira sei. Saka tichaendesa isu zvinyorwa zvedu kuJudicial Service Commission tovaudza kuti apa vanhu vemunavo isu marekodzi edu akamira akati.
Sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinoti riri kutarisisa masarudzirwo achaitwa avo vanoda kuve vatongi mudare repamusoro reHigh Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine zana rine makumi masere nevashanu 2185, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevapfumbamwe 59 nezuro. Vanhu mazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri 912 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere 895,980. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana mana ane gumi nevanomwe 595,417. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana manomwe ane makumi manomwe nevana 774. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu ane makumi maviri nevapfumbamwe 329 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neMashonaland West ine vanhu mazana maviri ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 269 vakafa. Manicaland ndiyo inotevera Mashonaland West nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevashanu 67,765. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu ane gumi nevanomwe 45,617. zvichakadaro muSouth Africa mutungamiri wenyika Vasiro Ramaphosa vanoti nyika yavo icharamba iri pasi pechinhano chechina kana kuti lockdown level 4 kwemamwe masondo maviri. Izvi zvinoreva kuti vanhu vacharamba vachisungirwa kupfeka zvinovhara muromo nemuno kana vari panze. Vanotiwo zvikoro zvicharamba zvakavharwa kusvika musi wa26 Chikunguru July mwedzi uno. Kutengeswa kwehwahwa kunorambidzwa uye vanhu vasina mvumo havabvumidzwe kufamba-famba pakati pa9 o'clock manheru na4 o'clock mangwanani. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro range richikurudzira SADC kuti ipindire muhondo iri kuMozambique pakati pehurumende nevanopfurikidza mwero veIslamic State rinoti rinotambira danho rakatorwa neRwanda rekutumira mauto chiuru chimwe chete kudunhu reCabo Delgado iro risina kugadzikana. Asi sangano iri rinotiwo kunze kwehondo pane zvimwe zvinoda kuitwa. SADC yakaita chisungo chekutumira mauto asi zvinenge zviri kutora nguva. Hondo yave kuda kusvika makore mana iyi yauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu uye kusiya vanhu zviuru mazana masere vaenda muhupoteri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo.
Isusu onero yedu yechiitiko chaitika chaitwa neRwanda chekutumira mauto kunyika yeMozambique kunobatsira maringe nenyaya yekusagadzikana kuriko kuCabo Delgado region. Chiitiko chakanaka chose chatinofunga kuti dai SADC iriyo yakatotungamirira pakutumira mauto kuti anoona kuti mhirizhonga iri muregion yeCabo Delgado yakwaniswa here kusapureswa kuti isarambe ichikura ichienderera mberi. Asi tinoonawo zvakare kuti nyaya yekutumira mauto sandiyo yega nyaya yakakosha maringe nekuti dambudziko iri ripere.
Zvii zvimwe zvinoda kuitwa?
Zvimwe zvinoda kuitwa kugadzirisa hatingati nhanganyaya yenyaya iyi, maroot causes, kuti dambudziko iri rakabva nepi. Saka chekutanga pane nyayawo zvakare yenhaurirano kana kuti dialogue inofanirwa kunge ichiitwa nemastakeholders ose vane chekuita nezviri kuitika munyaya iyi.
Ndevapi ava?
Malocals, hurumende yeMozambique, nemamwe maeconomic interests arimo ari kukonzeresa kuti dambudziko iri ringe richiitika munzvimbo iyi. Ndo zvese zvatinotarisira kuti zvinoda kuti zvigadziriswe, nokuti haisi nyaya yekungotumira mauto chete kuti anoita military intervention pasina nyayawo yedialogue isina kutariswa. Chechipiri chakakoshawo zvakare, tabva panyaya yedialogue, pane nyayawo zvakare yehumanitarian intervention.
Mungatsanangura here ipapo?
Yekuti vanhu vari kutambudzika, vari kushayiwa chekudya, vari kushayiwa pekurara, madisplacements ose akaitika muregion iyi angagadziriswewo sei futi kuitira kuti vanhuwo zvavo vasinei nechekuita nemhirizhonga iyi vange vachiwanawo kubatsirikana. Ndo zvatinofungidzira kuti ndo zvinhu zvitatu zvingaitwe. Asi panyaya yemilitary intervention tinofara nekuti ndo nyaya yatakagara tataura kuti inge ichiitika ichifambira mberi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira magweta munyika reLaw Society of Zimbabwe rinoti rinotarisiro kuti kusarudzwa kwevanozoita majaji edare guru rehigh court kuchafambiswa zvakanaka uye zviri pachena kuti vanhu vose vaone nekuziva zvakakwana pamusoro pevanhu ava. Commission yeJudicial Services Commission yakazivisa kuti vanhu vanopfuura makumi matatu vachabvunzurudzwa nekomisheni iyi mwedzi uno kubva musi wa26 kusvika musi wa28 Chikunguru. Mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vaudza Studio 7 kuti vachasarudzwa kuita vatongi mudare reHigh Court vanofanirwa kubuda muchirongwa ichi. Vati nyaya yekodzero dzevanhu chinhu chikuru muZimbabwe, naizvozvo vachasarudzwa vanofanira kuve vanhu vanokudza kodzero dzevanhu. Vachitizve munyika mune mapato ezvematongero enyika mazhinji, naizvozvo vachasarudzwa ava vanofanirwa kuve vanhu vasina bato ravakarerekera. VaMagaya vati sangano ravo richaferefeta vanhu vari kubvunzurudzwa rigoendesa zvarinenge rawana kuJudicial Services Commission kuti igoona zvekuita.
Chirongwa chiri kuitwa chekusarudza vanhu vachaita vatongi vedare repamusoro reHigh Court chirongwa chakanaka, chirongwa chinobvumirwa nemutemo. Ende isu sesangano rinomirira magweta muno muZimbabwe, tarisiro yedu ndeyekuti vachange vachifambisa basa rekusarudza vatongi vatsva vachafambisa basa iri nemazvo vachitevedzera zvakanyorwa mubumbiro remutemo reconstitution yeZimbabwe. Tinotarisira kuti urongwa hwacho hufambiswe pajekerere vanhu vese vachiona.
Chii chamunotarisira seLaw Society of Zimbabwe?
Ende tinotarisira kuti zvinobuda mu prosesi yacho iyoyo zvinofanira kutaridzwa veruzhinji vaone. Ndosaka pakanzi vaitwe public interviews kuitira kuti pave netransparency nezviitwe pajekerere, tizive kuti vabudirira ndivanani, toziva kuti ndivanani vari kuendeswa mazita kuna president. Kuna ofisi kwapurezidendi kwacho tinoziva zvedu kuti pamutemo ivo ndo vane kodzero yekuchuza vavanoda, asi tinotarisira kuti mukusarudza vanhu vavanoda imomo kuti vazoita majaji, sarudzo iyo inofanira kutungamirirwa nezvinenge zvabuda muprosesi yemainterview. Saka pachaitwa mainterview aya tinotarisira kuti zvichabuda imomo zvikosheso zvipiwe uremu.
Munoda vatongi vakadini?
Tinotosarudzwa vatongi, tinotarisira kuti vatongi vari vange vanofanirwa kunge vari vanhu vakarurama, vanhu vanotonga zvisina tsvete, vanotonga zvisina fufuro. Saka kuti uite mutongi wakarurama, tarisiro yedu ndeyekuti unofanira kunge uri munhu iwewe wacho wakarurama, unofanira kunge uri munhu unonzwisisa nekunzwira vamwe urombo. Nenyika yedu patiri pano ndepekuti nyaya yekodzero dzevanhu inyaya dzakakosha zvikuru. Saka tinotarisira kuti vanhu vachasarudzwa vanhu vasina nhoroondo yekushungurudza nekudzvinyirira vamwe, vanhu vasina nhoroondo yekumbunyikidza vamwe, vanhu vasina nhoroondo yekumbunyikidza madzimai, vanhu vanorespekta kodzero dzemadzimai muno munyika. Kana uri munhu unofanira kuita mutongi, unofanira kunge uri munhu unonzwisisa kuti munyika mune mapato akasiyana. Kana wotonga nyaya dzako hauiti zvemapato, hauudzirwi zvekutongera mhosva, hauudzirwi zvokuita nani nani zvake.
VaMagaya, seLaw Society of Zimbabwe, nyaya yeuori munoti nayo uye chamunokoshesa chii pabasa riri pamberi pevanhu ava?
Nyaya imwe yakakosha inyaya yeuori. Kana uchinge uchisarudzwa kuti uite basa iri, haufaniri kunge uri munhu unozikanwa nembiri yekuti ava ndo vakuru veuori, because kana wangodaro ukaona wakuiswa ipapo, prosesi yacho inenge isina kufamba zvakanaka. Tinenge tatora uori kuhuisa padare repamusoro. Hakuna uchatarisira vamwe, hakuna uchatsiura vamwe, hakuna uchatonga vanoita uori. Saka vese vane nhoroondo dzeuori, isu sebato rinomirira magweta tichavhunzvera mafaira avo ese atinawo, nyaya dzese dzatinenge takamboudzwa tinodzibudisa pachena kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti munhu uri kuda kuita mutongi uyu wakambomira sei, nhoroondo yake yakamira sei. Saka tichaendesa isu zvinyorwa zvedu ku Judicial Service Commission tovaudza kuti apa vanhu vemunavo isu marekodzi edu akamira akati ivo ndozoona zvokuita asi tinotarisira kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti ndomamirira akaita vanhu ava hatidi vanhu vanojanyirira vamwe hatidi vanhu vasinga respect kodzero dzevanhu hatidi vanhu vanoita zvematongerwo enyika kana vapinda pabasa iri hatidi vanhu vanoita zveuori izvozvo ndozvinhu zvatisiri kutarisira izvozvo saka tinotarisira kuti process iyo ichafamba zvakanaka zviri pamutemo igoitwa zvichipa jekerere kubva painotanga kusvika pakupedzisira purezidendi vachuza tigozivawo kana zvichikodzera kuti purezidendi pavachuza vanhu ava vachuza vachiteedzera zvavakurudzirwa here nejudicial service commission kana kuti vaita zvavo zvemusoro wavo kana vaita zvemusoro wavo tozivawo zvikonzero zvavo nokutaura kunenge vanazvo zvikonzero zvavo zvakanaka zvakangonaka kuti nyika izive ndokunonzi kuita zvinhu pajekere saka ndizvo zvatakangotarisira chete izvozvo hatina zvimwe zvatakatarisira
avo vange vari mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mhirizhonga inonzi iri kuenderera mberi mune dzimwe nzvimbo muSouth Africa zvichitevera kuvharirwa mujeri kwakaitwa vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma. Mhirizhonga inonzi yakawanda mudunhu reKwaZulu-Natal nemune dzimwe nzvimbo mudunhu reHauteng. Nezuro Maneru, mutungamiri wenyika vaSiro Ramaphosa vakakurudzira kuti mhirizhonga ipere vachiti zvinhu zvizhinji zviri kukanganiswa uye imwe migwagwa haichagoni kushandiswa nekuti yakakuvadzwa dzimba dzichipunzwa uye motikari dzichitemwa nematombo. VaRamaphosa vakati imwe mhirizhonga iri kukonzerwa nevanhu vanoda kukurudzira kusawirirana kwemarudzi vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vanoti zviri pachena kuti pane vanhu vari kutungamira vanhu vari kuita mhirizhonga iyi.
Zvinhu zvakamira manyama amere nerongo mune dzimwe nzvimbo muno muSouth Africa, nzvimbo dzakaita seKwaZulu Natal nenzvimbo dzakaita seGauteng kunyanyanya Johannesburg. Kune vanhu vakashatirwa nokuda kwokusungwa kwavaZuma, saka vari kuratidzira nenzira dzakasiyana-siyana kuisa matombo nezvinogona kumisa dzimotokari kuti dzisagone kufamba mumigwagwa. Vamwe vari kupisa mataira, vamwe ndo vari kupisa zvitoro, vamwe vari kutopisa mota chaidzo, matraki kuKwaZulu-Natal tavaona fananidzo yematraki anga achipiswa nevanhu vanga vachiti vari kuratidza kutsutsuma. Maybe chandingade kuwedzera panyaya iyi ndechekuti vekudivi rehurumende vari kuti hongu vanonzwisisa kuti vanhu vanogona kunge vasiri kufara nezvakaitika, asi kune makoronyo anenge apinda mukati menyaya iyi vachida zvunhu mumashopu, vamwe vachiita maitiro aya ngatenderwe pamutemo, kutotyora mutemo chaiko chaiko. Saka ndo zvabuda zvataurwa nehurumende izvozvo.
Vanhu ava vane andavatungamira here kana kuti vanhu vari kungoita vari vegavo?
Vanhu ava vanoratidza kuti vamwe vavo vane vari kuvatungamira. Nei ndichidaro? Nekuti tinotoona pane zvinyorwa zviripo atingati maplacards aya anenge akanzi hashtag free Zuma. Pane matishes akatonzi free Zuma anenge akapfekwa nevamwe vanhu. Saka izvozvo zvinonditaurira kuti kumashure kwevanhu ivava kune vanhu vari kutoronga kuti zvinhu zvatinozoona zvichiitika zvinge zvichiitika. Asi sekutaura kwandaimboita pekutanga zvichibvawo mataurira ari kuita hurumende, tirikuona kuti pakaita chikwata cheivava vanenge vakarongwa pari kuzoitawo vamwe vari kutora advantage yezviri kuitika. kuti vachito zvavanoita zvekuti vagone kana kupaza muzvitoro vachitora zvavanotora kana kuita zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti gone kutora zvinhu zvisiri pamutemo.
Saka munoona sekuti hurumende ingangosunungura vazuma.
Matauro aita mukuru wenyika anoratidza kuti pachine nyaya nekuti vahwande tinoda kuti titarise nyaya yekuti chii chakaita kuti vazuma vasungwe, chii chakatendera kuti vazuma varegedzwe vachienda kunosevha mutongo wavo. Inyaya yekuti hurumende yaida kuratidza kuti vanhu vese vakaenzana panyaya dzezvemutemo. Nyango mukateerera ivo vakuru vekuzvitokisi pavaitaura ndakavateerera vaitaura nyaya yekuti vazuma vachabatwa semabatirwo anoitwa vasungwa vamwe vese. Saka hurumende iri kuedza kuratidza vanhu vese muSouth Africa nepasi rose kuti aiwa isu tinoteedzera mutemo iya inonzi pachirungu rule of law. Vari kuratidza kuti aiwa isusu kuno kuSouth Africa hakuna anonzi ari pamusoro pemutemo. Saka vakachingobudisa vazuma, mibvunzo inotanga kuuya ndeyekuti tanyanya kukosha pavari chii.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapapanhau anhasi. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakazivisa kuti magamba matatu akashaya svondo rapera acharadzikwa nhasi. Mukuru wemauto eZimbabwe National Army Lieutenant General Edzai Chimonyo nava Michael Chakabva vachachengetwa kuHeroes Acre muHarare nhasi, asi vaAbraham Nkiwani vacharadzikwa kupurazi ravo sezvinodiwa nemhuri yavo. Mumutambo wenhabvu weEuropean Cup wakatambwa nezuro manheru pakati peItaly neEngland, Italy yakakunda England nezvibodzwa zvitatu kuzviviri. Zvibodzwa izvi zvakanwiswa munguva yemapena mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 1-1. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera seiko pastudio 7 apo neitwawo baba T. Taida kuti mutibvunzirewo ana mukoma Jonga netimu yenyu yose kuChina uko titsvagirewo information. Mishonga yavari kutipa kunoku ndo yavari kurapanawo naye here ikoko. Titivewo neconfidence yekushandisawo mishonga iyoyi. Zvakanaka chaizvo kuti tizvizive izvozvo. Titsvagirewo information iyoyo kuti ndo mishonga yavari kubaya vanhu here munyika mavo vanhu vekuChina, so that zvitinakirewo kunoku. Maswera senda tendangu.
Vadivi vateereri vese veStudio 7, ninyaya yangu ndinogara muZimbabwe. Ninyaya yangu iri pakuti sei hurumende ichiti ikabatsirwa nemanani gavhumende wazi yoti tisi tiri kugadzisa marodhi kana kuti sitavaka makliningi kana kuti sitavaka mamocharisi. Everything production in Zimbabwe chiri kubatsirwa nenyika dzekunze manani gavhumende vanopanda National Oxfam or what. Saka sei hurumende yamunangagwa ichiti tisi tiri kuita izvozvo tiri kugadzirisa zvese zviri kuneta muZimbabwe manyepo tuari kutirwadza muZimbabwe.
Pastudio 7 pastudio makadini apa ndinotenda nokufara zvataurwa navaneke mangwana zvemutemo izvi tafara chaizvo. Havati isu tinotonga zvetibumbiro yemutemo wedu hatitungunidzi munyika. Saka mutemo kuZimbabwe unotaura here kuti vanhu vanenge varatidzira kana vatsotsumwa nezvatsotsumwa nazvo zvinoitwa munyika vanofanira kuti vaurayiwe. ndozo kanyi hombumbrere mtimu ere aswa varotaro kanike mangwana kuti muna nenga ratidzira ngaona iwe kana kuti anenga a aratidza kusafara kana atsutsumwa unofanira kuti aura iwe ndizvere sakanyorwa mukubere mtimu wedu muzimbabwe ndinoda kuti vataure zvakanaka vasataura zvekuti leadership zvavanotonga vanike mangwana ngavataure zvakanaka kuti udzvanyiriri ndiwo waura nyika udzvanyiriri ndiwo waoita kuti nyika iende kumawere kuri zvavataura zvavanotaura zvisina maturo vanike mangwana
vanamukoma jonga vanamukoma blessing zulu nasister marvelous ana mukoma tanonoka hwande nevamwe vese vandisina kukwanisa kudoma namazita ndoda kuti mundibvunzirewo zve inini ndoita simon think ndoda kuti mundibvunzirewo zve kuti vekanzu kanzu kanzu iri kuti my working hours akarejusiwa kutanga na 8 kusvika na half 3 but ndiyo manguva yadzi yakarejusiwa iyo ndiyo nguva yatikwanisa kuona mari anhu abva kumabasa asi vakarejusa but kumutero ino aina sei isingarejusi nemutero bekuti mitero iri kunguva yachida kutorwa apa tanga tisina kushanda otherwise unopedza zuva usina kumbotengesa chinhu nguva yatotengesa ndiyo inodo kuvhara shopu asi mitero inonge ichingozi iri kudiwa ndiri kukumbirwa kuti vavagadzire papapo ngazvifanane kana maworking hours arejusika ka memari yacho ngairejusiwo yemutero ngazvichinje zviro izvi zvese zvakafanana izvozvi mota hazvisutendwa kufamba mumarodzi hazvisutendwa kufamba mumarodzi asi inonga izingaiterere mota yakapaka mugaraji ngazvitaurwe izvizvi kuti mota paperiodi yedzisingafambi hazifaniri kuteerera mota mashopusi paasingushanda maa zvakakwana afani kuteerera mutero wakakwana ndoti zvinhu zvifamba hanu tinonorama zvakanaka ngatenda hangu
makadii pastudio 7 mukoma tanonoka hwambe mukoma bresing zulu mukoma ndodangoti chete chika hatina kwatiri kuenda nezambozi ka hatina iwo ri kuenda kumusangano wanhu wese saka covid yacho ukabva kumusangano covid inongodzoka munhu saka hatina kwatiri kuenda zanu out bhozi hatina kwatiri kuenda wakomana hatina muzombonyepeva hatina kwatiri kuenda zanu out zanu ngaibvi bhozi hatina kwatiri kuenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica America inoti haisi kufara nekumbunyikidzwa pamwe chete nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yenorth korea zvikuru sei kurambidzwa kwavo kuita zvechitendero chavanoda mumwe wevakuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika restate department vadaniel nadel vanoti ongororo iri mugwaro reinternational religious freedom report inoratidza kuti hurumende yenorth korea iri kuuraya vanhu kuvatocha nekusunga vanhu vese zvavo vanoita zvechitendero sangano rakazvimirira reopen doors usa rinoti pakupera kwegore rapfuura vanhu vari pakati pezviuru makumi mashanu nezviuru makumi manomwe vakanga vari mumajeri munorth korea vachipomerwa mhosva yekuita zvechitendero zvavo America inoti chinangwa chayo ndechekuisa nyaya yekodzero dzevanhu mberi kwezvimwe zvose mukudyidzana kwayo nedzimwe nyika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe nezuro sangano recrisis in zimbabwe coalition rinotambira danho rakatorwa neRwanda rekutumira mauto chiuru chimwe chete kudunhu reCabo Delgado kuMozambique sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinoti riri kutarisisa masarudziro achaitwa avo vanoda kuve vatongi mudare repamusoro reHigh Court tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka